Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera, ndi rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepfenyure. Nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese.
Masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana pezanupf iyo iri kupindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836, zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri churu chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe vevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsokufara kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunge achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya, and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havasizobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo nejekiseni. So ndakaita little bit of running, you know, just nezuro madziwa mbichana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 2 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tenitori kubasa takushanda again. No fever or anything, and I feel fine.
Muri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya kuchingutsa kuti vanhu vangoita nervous. Saka na mama vatangokuta tingofonawo mavideo, tingoshandisawo WhatsApp iyoyo, tingotaura nawo achingotiona, as long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. Ndinotya COVID ndo yakandityisa. Zvatakaona muna March, April ndo zvaityisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobayiwa jekiseni ichakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Because COVID brain was chisa kukunda kuna by was Jackson. Kata taura ne ma researchers achona waka shanda ne vaccine ya chuna sika taura. Now it's about wunza ma questions ya kuti daka kutikana kuti. So I can do that or shatinge jitari sika looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about.
Saka jinja munga kuru zire kuneva mwe uvaru kuchika kubayi wanombayi.
Inini what I would encourage vano kana kutu kuru zira vano. And when we sita vano waka wanda wanochika. Purpose ya kutu chisu kutino baye wakana utingitawri ne vano. And this is dokumani kisa vano. Because this decision ni muni, ni muni, ni muni utashi kire eka. I think as chiremba or even kana munaka baye or even just as a semunu, independent on Putin, chiremba, ndakapenga mapukwashina or whatever, ndungozo munu like everyone else, right? Ndakacho uruwara wana yo COVID ya chuna hindi kuna wama narukura wana in the world thinking kutu just because wakaita COVID, you don't need kunobaiwa. And that's actually not true. Kuruwara nacho chiwereta chona only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kana wakai staza wano toti, yes, it's recommended kutu wanobaiwa.
Awange dhari Dr. Mona Lisa Muchatuta. Chiremba pa Sunny Downstate Medical Center vachitaura vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye vari mu New York. Mubatanidzwa wenhefe nyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zakras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhefe nyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station kunyange hazvo Zakras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donho remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza Broadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresness kunhefenyuro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust pamwe neThimbembezi Development Trust. Gwaro rakaburitswa neBAZ rinoti dzimwe nhefenyuro nomwe dzemhando iyi dzichapiwa maresness mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panhefenyuro nhatu dzakapiwa maresness hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo maresness, ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresness ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhau kuti vafara nekupiwa kwaitwa nhefenyuro nhatu idzi maresness. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhefenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepfenyure nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kuma station ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontribute kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuita ubasa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya nekuti community radio chimwe chinhu chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti vanenge vakukwanisa kutaura zvinhu zviri kuzvacho zviri kudzosera budiriro mumashure, vachitsanangura zvakare vachitaurarana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nhefenyuro nhatu idzi maresness kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika. nyika.
Kudansesa ma community decisions zvobatsira kakuru because as practitioners tachotra kainonzi 3-tier system yekuti tetine ma community radio stations ma television ma TV zvakare nemama ma commercial decisions. Saka 3-tier system ichaita kuti media iribe broad and ichacreate employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwanawo ma attachment vachiwanawo experience nema community based issues. Pacha iyo community radio station inobetsera vanhu vabva ma communities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa kwavanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvidanho ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa residence kweimwe nhepfenyuro yepaGreat Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro aya. Godwin Mangunjika anotipanyaya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiro akaita zvino maguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanza zvavo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati umhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende, tufunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, ukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha wakaipa nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kumaurban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Kwavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuru. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yakugoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mameeting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvakungoitwa nechibanditi if you want. Nokuti makanzuro asati achipo, mamwe macommittees achakwanisa kugara, vanhu vavashoma, kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuvandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingarege kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Iku mvura hakuna, iku marodzi hakuna, iku marara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chachichitika in terms of procurement? Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya yedevolution. Saka hurumende inopindira papi? In fact, iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide as a munoda, develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, Vamavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirirwa nebato rinopikisa.
Tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruwa hatizi kuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangunja. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU-PF neMDC Alliance, nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanselazi anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela chisiri munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vamasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vamasaraure vasina mhosva sezvo vachuchizi nevafakazi vakashaya humbo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati humbowo hwabata amai chisiri munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai chisiri munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Layers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomerwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tatauya kune inonzi judgment, saka mutongi wati iye vamasaraura havana mhosva, vanofanira kuregedzwa. Nobva azobata Madam Shila chisiri munhu ndovati aiwa ndovabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering with the intent to promote public violence. Vanga vamboti titidzoke kuvazovapa mutongo nakota past 2, so tazosvika vakati aiwa vachi havasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo, vakati tidzoke nemuvhuro avo paanozovapa mutongo wavo.
Vamasaraure vanoti vanotsutsunga nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva, uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo, vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinonzwa kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Tinonzwa kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva Constitution yemuZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire muSection 59 vachitura magwaro enyuto kuvatungamiriri vavo paSection 65 zvakare ichitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro enyuto kuvashandi vedu. Saka tiri kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa nekuramba kuchibatwa kubatwa kuri kwamai chiri rusi munhu vachidziva nemhosva iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yavakapara.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murowo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuita mhirizhonga musi wa22/10. Asi dare raona pasina humbo hunoroverera vamasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuti zvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica, mukuru acho anosarudzwa nestates. Saka kana mastate achona akavhotera kuti varuda mukuru Biden, zvimwe zvese zvaakuda kuitwa izvi nevamwe hazvipo mubumiro remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda masarudzo akati pari zvino autoti apera manje tangomirira kuti mukuru miwana achigadzwa.
Asi tinoona kuti ivo vebato remaRepublicans vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi waJanuary 6 kuti masarudzo iyi, uyezve zvakabuda hazvina kuchena.
atiri varambidze nekuti sarudzo rinofanira kuita zhowezho. Ndoo zvinorakidza kuti sarudzo rakasimba rine utano. Saka zhowezho iri kuitika iyi chatunhura zvayo kana nguva yekugaradzakadza mukuru munyuwani yasvika. Asi hazvindishamise kuti pari kuita zhowezho. Ndoo zvinotofanira kuitika.
Mungaone vamwe vekunze kwenyika yeAmerica vachitambira sei zviri kuitika imomuno muAmerica. Zvinorevei panyaya yeutongi hwedhekitetere kana kuti demokrasi?
Panyaya yedhemokrasi vamwe vanogona kutarisa vachiti chinhu chakaipa, munhu asiri kubvuma. Asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma. Ndosaka bumbiro remutemo richipa munhu mukana kuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana, tsvaga zvaunokwanisa kuti iwewe mwoyo wako ugadzike. Zviri nekonzero rebumbiro remutemo. Saka zviri kuitwa izvozvi ka hazvitishamise. Ndozvanambotaura zviya zviya kuti zvinosimbisa demokrasi.
Tombotarisa kuti vaBiden pari zvino tikuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo. Muri kuona sei vadomwa pari zvino?
Munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo, because iyeye ndiye achagadzira government. Kana achagadzira government, ngatimupei zvaanenge akumbira kuitira kuti patinenge akumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka, haazotendeuka kuti zvodaida vanhu vakati makandinyima, ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka. Pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira, tomutichitonga tione.
Tombotarisa panyaya yedenda recovid-19, munoona vaBiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika? Nekuti tinoona kuti muno muAmerica rapfunya chisero.
Denda iri takariisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa. Vese vagari vemuAmerica nevanoshanda munhau dzeutano, vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri, nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete.
Avo vanga vari nhengo yeZANUPF vaSimba Mujuru vachitaura naMavhulasi Muhlanganyauye weStudio 7 vari muOhio kuno kuAmerica. Hazve sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023. Vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vatendai munyanduri. Vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro. Vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo, pazvivhitivhiti uye nemumapepa.
Chakaita kuti tange zvekukambena mumakema bhazi isitumba emapasipoti emabhesiki nemabhengi anika inyaya yekuti takaona kuti papublicity taatisingapiwa publicity yakafanira munangagona chamisa atitika. Uyezve vamwe vanoti itai marali, but takaona kuti kukaita rali handitika. Ndikaisa maposta muno mukuti tine rali kugatema kana kuti ningi kuchikoronecoldsim handitika. Vanhu vanouya vanhu vanosapota kani? Saka be preaching is converted. Unlike ndikaenda pakiwe pacbz like panandiri apa handitika ndichikampeni, pane vanhu vasikandiziki, pane vanhu vasikandisapoti, ndo varimpo important. Ukaita rali you are preaching is converted.
Vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako. Asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuHighfield muHarare.
Political evangelism yakaitira pakuti kwasaka neinonzi people various voices opinion veZANUPF. Ndakamhorwa nemusoji, ndikarohwa nemaCIO andika ndichiita political evangelism, which proves kuti muZimbabwe hamuna freedom of speech. Vanenge vasingaoti kampeni vavo vatiramidza kukampena. Ndo ndikatika kuti political evangelism, but there is no way people of Zimbabwe can know me, because mupepa handisi kubuda, muredhio handisi kubuda, mutv handisi kubuda, mungobuda munangagwa chete.
Nyanzvi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti zvematongerwo enyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda, vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande.
Vari kutaura kuvanhu vashoma sasa. Ukatarira politics dzedu munomu ipolitics dzemarali, and the politics dzemarali ndedzekuda kukokorodza vanhu vakawandisa. Yadzatingati mass politics, nokuti kambeini dzedu munomu dzine chokuita nokuunganidza vanhu vakawanda, zvichitaurwa zviri zvevanhu vakawanda. Hongu zvavari kuita zvinogona kushanda, asi zvinoda kuti zvizobetserwavo nedzimwe nzira dzinosanganisira marali.
asi imwe nyanzve zvematongero enyika uye vakambokwikwidza muchinoi vakazvimirira vaIsraeri nyandoro vanoti havaone nzira iyi ichishanda sezvo bato ravamunyanduri risina kukura nekuti vachiri kungoshambadza vari vega.
Of course, zvinogona kuvhundutsa amwe kuti kwana ninge ari kukambena. Pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa zvaangofane kutya shumba isina mazino mukana isi. Because by now kubvira kuziva kwatakavaita vangadai vasingavasaite vega vangadai vatoone vanhu kana 10 or 50 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura.
Mukuru wemabasa musangano reelection resource center vaSolomon Bobosibuno vanoti kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva.
Kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo haina nguva inonzi kampeni ingaitwe nguva yakati. Nguva yose inguva yekuti vanhu vange vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu, saka hatitarisiri kuti pange pachizova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati.
Vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530. Kunze kwavo humwe utungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa cheLive Talk kuna 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi weKrisimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 zvita. Mutambi wemuZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid wemuTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvekuti tinotambira kunze, it's nothing new kwandiri, because I fought ku my outside countries kakawanda, so exposure outside ring ndanayo. And this title, I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe wemuAfrica uyu, Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu uyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Fighter haiwinini murini, inoona kutraining, so we're putting all kuti tinotora this side fight. And this is the biggest side we understand yandogurira this time, because I fought for other titles. First was a national title, I won that one. I fought for the UBC Pan-African Championship, I won that one. This is the third one, and this is the biggest one.
Anoti ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion munhu akambofamba nzira, so he knows everything zvinoitika kwandiri zvose. And itori motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndingolegwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete, asi kutora mukombe wepasi rese.
Ndoda kuendera mberi ndichipusha kuti ndikwanise kusvika pa WBO world title. Ndabva ipapo ndoda kuenda mberi kuti ndikwanise kuwanawo WBC inova iyo inonyanya kukosheswa muno pano pasi rese, kuti ndikwanise kusvikawo pakasvikawo Charles Manyuchi kana kuzondarika ipapo.
Kunze kwaCharles Manyuchi, vamwe vatambi vemuZimbabwe vakambotora mukombe weABU ndeLangton Schoolboy Tinago, Proud Kilimanjaro Chinembiri naSticks McLeod. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Masangano otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana pezanpf iri kupindira mumashandiro ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.